Vachipa mutongo wavo nhasi mudare pachikumbiro chakapiwa kudare nezuro nemagweta emadzimai matatu aya mutongi wedare amai Barbara Mateko vati vatatu avo vanofanirwa kubhadhara mari inoita chiuru chemadhora pamunhu kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo uye vasiri muusungwa. Amai Mateko vatiwo vatatu ava vanofanirwa kuzviratidza kumapurisa ari pedyo navo kamwe chete pamasvondo maviri uye kuti vagare pavakanyoresa kuti ndipo pavanogara. Mutauriri wesangano remagweta ari kumirira vatatu ava reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vati vafara nekupiwa kwaitwa vatatu ava mukana wekubhadhara mari yechibatiso.
Wapiwa bail nhasi magistrate Barbara Mateko kuHarare Magistrate Court kwanga kuine magweta avo vachikumbira kuti wapiwe bail nekuti nezuro wakapinda mucourt yakaitwa kuchipatara kwaHarare nhasi dare razogara kuRotten Row Court kana kuHarare Magistrate Court. Wapiwa bail wanzi wabhadhare mari $1,000 uyezve wanzi wazvipire kumapurisa kamwe pamasondo maviri kusvika nyaya yavo yapera. Nyaya yavo ichadzoka mudare zvakare nomusi wa13 Nyamavhuvhu, 13 August ndopo vachadzoka kudare. Saka tinofara zvikuru kuti vakomana nevasikana magweta avo Rosaline Hans naJeremiah Bhamu varwisa kuti wawane bail sezvamuno.
Mutevedzeri wemutauriri webato reMDC vaLuke Tamborinyoka vati sebato vari kushushikana zvikuru kuti hurumende iri kumhanyira kuda kunzwa nyaya yekuratidzira kwainoti kwakaitwa nemadzimai aya asi ichisiya nyaya yakakosha yekupambwa nekubhinywa kwakaitwa nhengo dzebato ravo.
Takaona hurumende ichinyanya kumhanya panyaya yekuti makaita demonstration semakaita kuti vana vezimbabwe vari kutambura ndonyaya ari worried about. Isi tiri kuti hurumende ngaite kukosha panyaya yekubhinywa kwavanasikana. Mamhanyiro akaita pakanyaya yakadika aka ndomamhanyiro aafanira kunge akaita panyaya yekuti vana ava vakabhinywa. Saka tiri kutarisira kuti hurumende yezvino iri kushanda nekuda kutsvaga kuti vakava magandanga nezvigevenga zvakabhinya vana ava zviri kupi uye ndo zvinofanira kunge zviri mudare zvichitongwa. Ndonyaya yakanyanya kukosha yevendava. Pasi rese tinoziva kuti the abuse of the girl child is a more serious issue than nyaya yekuti hanzi makataurire kuti vana vezimbabwe vane nzara.
Vatamborinyoka vati hurumende yava Emmerson Mnangagwa ingadai ichinyara nekushungurudza kwairi kuita madzimai aya izvo vati zvinhu zvinonyadzisa zvakanyanya nepasi rose. Asi hurumende inoti haisi kuziva zvakaitika kumadzimai aya pavakapambwa uye iri kuferefeta kuti chii chaizvo chakaitika kubva musi wa13 Chivabvu kusvika musi wa15 Chivabvu wavakazowanikwa vari kubhindura. Asi vamwe vanoti hurumende haingati hapana zvainoziva sezvo munhu kuti abve muHarare achienda kubhindura haachifanirwa kupfuura neparoadblock inenge iine mapurisa ayo anoda kuona mvumo yekuti munhu abvumidzwa kufamba pasi pemitemo yenational lockdown. Zvichakadaro mapurisa afuma akazara mudhorobha rechinoi achidzosera kumba vose vanga vasina matsamba anovapa mvumo yekwavari kuenda. Kunyange mabhazi ezupco anga asiri kutakura munhu asina tsamba inomupa mvumo yekufamba. Mumwe mugari wemurusununguko muchinoi vashemu chidzonga vati havasi kufara nezviri kuitwa nemapurisa zvekubvunza matsamba ivo vachienda kunotenga zvekudya kunyange mumarukisheni.
Inini ndenge ndafamba ka semunhu ari kufamba ari kuenda kumaket kunotenga muriwo semunhu ari kunotsvagatsvaga kuenda kuna Nahunyani kana tasangana parodhi vari kubvunza tsamba yeti inini tsamba yacho handina nekuti ndabuda kunyanyanya muno muchinhoi kumashuwe. So vari kutishungurudza kana usina tsamba unogona kunzirara pasi nedumbu kana kuti mhanya bvisa hembe. Kanawo usinawo mari yekuvapa havasi kubvuma bhondi aratidzezi havabvume.
Mapurisa anonzi anga akazarawo mumaguta anoti Karoi, Kadoma, Harare nemasvingo vachidzosera kumba vose vanga vasina matsamba ekufambisa. Pamutare mapurisa aya anonzi anga achifamba mumigwagwa nemauto uye mabhazi ezupco anga ari mashoma zvikuru. Hatina kunzwa divi remapurisa munyaya iyi sezvo mutauriri wemapurisa munyika vaponyati vanga vasingadaviri nharembozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.